hurumende nhasi yasimudzira nyaya iri kupomera vasikala yekuda kupirigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Magweta ehurumende asvitsa kudare resupreme court mapepa ekupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro kumasvingo iro rakawana vasikala vasina mhosva. Vasikala vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kutsvaga uta nemugate. Vasikala vati zviri kuitwa izvi inzira yehurumende yekuedza kumbonyikidza utungamiri hwebato ravo.
Ndazivisa magweta angu kuti tofanira kunozvipikisa kudare redzimhosva nokuti state yakuda kungoita harassment nepersecution chete panyaya yavakaruza zviri pachena. Kunyange nyaya iyi vakada kuinda kundoapila mwedzi chaiko chaiko kunoti haa nhai mwedziwe tipei kuti sikala wanikwa ane mhosva, hapana chavanobura. Saka uku kwakungoda kungondishungurudza nokuti asi hazvinei ndiri murume ngaatiende mberi dzivo racho ngatiende naro mberi tione.
Zvichakadai mapurisa emuHarare nhasi asunga kanzura wemeborain vadenford ngadziore maererano nekuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC pakati pedhorobha reHarare svondo rapera. Vangadziore avo vasungwa vari pamatare emba remagistrate court pavanga vachifambira imwe nyaya yekusungwa kwavakaitwa zvitevera kuratidzira kwavanonzi vakaita pamatare eHarare magistrate court muna Gunyana gore rapera. Vaudza Studio 7 vari munzira kuendeswa kukamba eHarare central kuti mapurisa ati avasungira kuratidzira kwesvondo rapera uko kwakaitwa varatidziri ava vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Gweta ravangadziore vaJeremaya Bhamu vaudza Studio 7 kuti vangadziore vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo pataenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.